kuzwa kwa taitu kutili chikuwa taka chaka so kuzwa kari andichika chiri kwa Amerika uko saka nasi embassy ya zokorora kuti cherecheza zvakare mu 16 days of activism against gender based violence kuti kune vakadzi vane zvivindi vanokwanisa kutaura vachibuda pachena nezvemhirizhonga nezvekodzero dzevanhu dzemadzimai.
Mubasa renyu iri chinonyanya kukunetsa ichi chamuri kusangana nacho?
Chinonyanya kutinetsa ndechekuti mashandiro edu pane dzimwe nguva tinowanikwa tisina pekushandira kana chekushandisa, nekuti kana tichiti nhasi kwaiswa umwe mutemo wokuti hatichada civil society organizations anofanirwa kutangisa kurejista futi panyowani, izvo zvinoita kuti basa redu rimbodzikira titadze kunyatsoita chaizvo chaizvo zvatofanirwa kuita.
Munotarisira kuramba muchiita henyu basa renyu iri?
Aiwa, iri basa iri chakatobaya chikatyokera, tinoramba tichiriita nekuti vanhu vachiripo, tichiripo, vanhu varipo, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vasingazive, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vachiziva. Saka basa rekurwira kodzero rinongoramba riripo.
Sokuona kwenyu munoona sekuti zvinhu zvichanaka here? Handisi kuziva kuti kana makatarisa kwatabva uku nezvazviriko zvino nekwatiri kuenda, munoona sekuti pane mutsauko here? Zvinhu zviri kuita nani here kana kuti zvinhu zviri kunyanya kushata?
Zvinhu zvakangomira, hapana chaungati chiri kufamba, hapana chaungati chiri kudzokera kumashure. Saka zvinhu zvingori panzvimbo imwe chete, zvokuti tikungoramba tichingotenderera panzvimbo imwe chete chete.
Pane imwe nzira yamunofunga kuti muchashandisa here kunze kwenzira dzamava muchishandisa kusvika pari zvino?
Tinongoramba tichishandisa nzira idzodzo dzekuti vanhu vachiitirana nhauro dzakanaka, vachinzwisisana pasina mhirizhonga, pasina kuurayana, pasina kurovana,